hatina mhiri zvonge hatiri kukurudzira. Tiri kutsanangura kuti mapato anopikisa hurumende aya ari kuuya, but vanhu vokuuzunga vanhu vane gwara, vanoziva kwavari kubva nekwavari kuenda. Kana pese pataita maelection vanokundwa nemaspoiled papers. Maspoiled paper mapepa akakanganiswa aya, voti ravari kufunga kuti nderavo, ritombowanikwa kwavari by accident. Ispoiled paper havana vanhu. Chanovashaisa vanhu ndechekuti havana mashoko avanotaura anoenda mumwe mevanhu, muhana dzevanhu havana. Zvakare ipapo vakati tinokurudzira mhirizhonga. Aiwa, ivo ndivo varidzi vemhirizhonga, nekuti pane vainzi vaElton Mangoma yaivo membe yenational assembly yavo, ari mubatwe homwe yemari. Vakamurwisa paHarvest House apo vari 200 meters away from Harare Central Police Station. Vaakurwisa munhu, kumurova kukuvara zvakadaro, vanhu rudzii vasina chipi. Paiwo here nemunhu wezanupf muHarvest House akarova Mangoma? Kana kuti ivo vega ndo vaitogadzirira kuita womo apo pane mumwe wavo, kuti kana vaakuzoita vhaivhenzi vanoita sei?
Asika onarebo mudarikwa, vari kuti mashoko iwayo anogona kuzoonekwa nevamwe, sekunge muri kuti muuzumba hamufanange mune munhu werimwe bato kunze kwezanupf.
Aiwa, zvimboita seizvozvo. Vanouya vakauya vakaita misangano yakasiyana-siyana yakawanda kwese uko, vari kuita misangano. Asika tinotodaidza vanhu, mashoko aunotaura ka, uri kutaura mashoko api anodaidza vanhu? Uri kutaura kuti nyika ngaipuwe masanctioni vanhu enda kunonzwa zvinhu zvakadaro izvozvo? Uri kuti nyika ngaidzimurwe magetsi neSouth Africa vanhu enda kunonzwa zvinhu zvakafanana neizvozvo? Unotiti utaurewo mashoko anovaka nyika kuti vanhu vaende kunonzwa zvauri kutaura? Isusu tiri kutaura nyaya yakomadatiri kauzo, kuti munhu wese ndaagute. Kana makuva akarohwa gore rakapera, tiri kuadzokera takarohwa zvisina kunaka kana chinzara, turugare rwauyaka.
Ko pauwandu hwavari kuchemawo nawo, hanzi muri kuti imi ZANUPF inenge ichizowana 80,000 votes, hanzi kutungamidza kuti kana pakava pakuzobirwa sarudzo ndo huwandu hwevanhu vanonzi vakavhota muuzumba iwavo? Munoti
chisingazive vanhu muupenyu ndechekuti kana muchikurudzira chingochani kudana navarume nevarume, nhamba yenyu haiwande kumuzumba. Hatikurudzire ngochani, tiri kuti vakadzi nevarume vadanane. Saka population inoramba iripo. Ndosaka muchinzwa richiti aiwa, isusu kwedu kuchatwa kuri kuitwa gore rimwe nemaguta zvakawanda, michato iyoyo inozorizaudenze population.